Rongwa ulibondo kututu katari sayadino di medium term plan yedu yaka tambirwa iyo ne cabinet ye urumende Zimbabwe. Inotaura iyo kuti tinofano wakunge tichi wana zigadzirwa zvinobva muzvicherwa zvatiri kuchera muno muZimbabwe. Parizi notikatarisa export ye platinum. Inoburitsa iyo mukati mwema anoti mafines anobuda aya vagaya. Anenge akasanganisira mhando dzinokwana gumi dzezvimwe zvicherwa anoti maoma minerals zviri kubuda. Zvakadaro isu muno muZimbabwe hatizivi kuti zvino uwandu hwakadii nokuti zviri kunoprocesswa kuSouth Africa. Hurumende yaongorora zvakadaro, tiri kuongorora kuti ndeapi mai maproducts. Zvakatanga nechrome, tichiona kuti takungoburitsa mabasa zvakare. Isu tiri kutarisira kuti zvicherwa zvedu zvinofanira kunge zvichiita kuti mabasa avanowanikwa. Hatisi kutarisa chete iri platinum, asi tiri kutarisa zvakare kuti even madiamonds. Parizvino tiri kuti chikamu gumi kubva muzana semadiamonds atinenge tatengesa ndo hatiri kusara takachengetera vari muno muZimbabwe kuti vave vanocheka nokupolisa nokugadzira zvimwe zvinobva mumadiamonds zvakasiyana siyana. Asi tichitarisa mberi tinoona kuti tikaramba tiri nyika inongoburitsa zvicherwa pasina kutarisa kuona kuti tiri kuita kuti mabasa avepo here, hazvina zvatinotibatsira. Tikatarisa nyika dzakaita sana India, India iyo inotori nematawundi akatovakwa nekucheka nokupolisa mai madiamonds. Tikatarisa dzimwe nyika dzakaita sana Israel, dzine indastri yakakura chaizvo yekucheka nokupolisa madiamonds, inoti havana kana mugodhi wediamond. Isu ndisu takuita masupplyers manje.
Pane vamwe vari kutiwo ivo urongwa uhu hwekuti Zimbabwe inge ichichenura yega zvicherwa izvi zvisati zvaburitswa kunze, urongwa hunoda mari yakati wandei, uye pachitariswa kuti pange pachiwanikwa magetsi nguva yose, munoona here nyika ichinge ichizokwanisa kuita izvo?
Tikatarisa migodhi yakaita se Zimplus for example, magetsi ayo aripo 24/7. In other words, havana magetsi anoita se anodamburwa damburwa nokuti vanotora pawa yavo direct kubva kukabhora basa. Totaura nyaya yemari, ngapaongororwe tigoona zvakare kuti tiri kuita iye yatinoti offshore banking. In other words, mitemo yedu iri kubvumira vanhu ava kuti kana vachiita mari yavo vanogona kubhanga mumabhanga ari kunze kwenyika. Kana takatarisira kuti nyika yedu ive inodevelopa ka, zvinhu zvatinofanira kudambura zvokuti mari ngaibhangwe muno muZimbabwe.